ndini marvelous mshanganya huye ndi chiti yeino misoro yena udzedudzwa nhasi chitatu ndira 31/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogadza mutongi wedaro repamusoro Justice Priscilla Chigumba sasa chigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission vachitora basa rakasiyiwa naamai Rita Makarau. Vagari vekuHopley Farm vofara zvikuru sezvo vava kukwanisa kunyoresa kuvhota izvo vanga vachitadza nepamusana pemabatirwo avanga vachiitwa nehofisi yavatobayiwa mubebe. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump paurongwa hweState of the Union Address nezuro madeko. Kanzuru yeBulawayo yovandudza mashandiro ayo kuitira kuti iitire vagari mabasa avanotarisira kukanzuro yavo. Muchirongwa cheLivetalk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawana mukana wekugara kuAmerica kuburikidza nechirongwa cheDiversity Visa Program icho chinozivikanwa zvakare nerekuti Green Card Lottery. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1380-6080-15580-15460kHz pashortwave mazuva ose. Musakangana kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire. Thank you.